chirongwa nguva ichi tinochifarira zvikuru isu vecancer association because vana vanenge vabayiwa nhomba iyoyi inovabatsira kuvadzivirira kuwana HPV virus inoiyo yaonekwa kuti iri kukonzera gomarara remuromo wechibereko kumadzimai mazhinji. Saka isusu vecancer association tinochifarira zvikuru chirongwa ichi. Takakachitarisira tichishuvirawo kuti dai waro nyika yedu yangodarowo kuvanasikana vedu.
Asi tinotarisa kuti vamwe vanga vari kushushikana vachiti ivo hazvisi nyore kuti mwana ane 10 years awanikwe achipiwa nhomba iyoyi. Zvinobatsira here kuti vapiwe nhomba idzi vachiri nemakore mashoma akadai?
Zvinobatsira nokuti zvinenge zvichibatsira kuita kuti masoja avo agadzirire anenge achizoumbwa. Zvangofanana nemunhu anobayiwa measles. Measles tinopa vana vari kuma 9 months. Nekuti zvinobatsira kuti vagadzirire masoja avo muviri wekuzozvidzivirira kuchirwere ichocho. Saka isusu tinoona sekuti zvinobatsira.
Muri kuona chakamira sei chirwere chegomarara rechibereko imo munyika pari zvino makatarisa mumadzimai?
Takatarisa mumadzimai, gomarara remuromo wechibereko ndo riri kuuraya madzimai mazhinji muZimbabwe muno. Saka tinenge tichitofara nokuti tinenge taakubatsirwa kudzivirira madzimai edu vadoko nevakuru kugomarara remuromo wechibereko. Nekuti takaonekwa kuti muvanhu zana zvikamu zvinenge makumi matatu zvinosvika kuzvitatu ndo zvakaonekwa kuti madzimai anofanira negomarara remuromo wechibereko vanofa kuburikidza negomarara iroro samagomarara ese anowanikwa mumadzimai anova ari about anosvika makumi mashanu nemanomwe 58% yecancer yegeneral cancer inowanikwa mumadzimai and 33% ye 58% inenge iri cancer muromo wechibereko kana kuti gomarara remuromo wechibereko. Saka tinofara zvikuru neprogramu iyoyi.